Ndezvipi zvimwe zvamakakurukura kana kusunga pamusangano uyu? Izvo zvamakasunga izvi zvinozosvitswa sei kuhurumende kana sangano renyu imi risiri kucherechedzwa?
Isusu takagara tiri maunions anocherechedzwa. Vanhu vanocherechedzwa kana vangoungana havangazorege kucherechedzwa nekuti vaungana. Patinonyanya kupushira kuti ticherechedzwe ndepekuti tinenge tichingodawo mapepa ekuturika kana paine vanoda kuaona. Asi isu hatingatadzi kutaura nepublic service nekuti hatuzi inozikanwa. Citizens inozikanwa, neuzi inozikanwa, neuzi inozikanwa naemployer. Saka tichati kungokuonai.